mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi masere nevatanhatu 86 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kunonotsa kuvhurwa kwezvikoro chinhu chakanaka, asi pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mana ane gumi nevasere 2418 zvichitevera kufa kwevanhu makumi masere nevatanhatu 86 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe neumwe 2491 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevaviri 1,036,252. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu ane mazana matanhatu negumi 630,610. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana masere ane gumi nevasere 818. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi masere 380 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294 vakafa. Mashonaland West ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi mana nevatatu 243 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi manomwe nezvisere nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri 78,872. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevana 49,774. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbisoranga vanoti hatifanuri kuvhunduka asi kuita zvese zvatinokwanisa kuita, vachiti zvinobatsira chose kuti vanhu kumaruwa havagari vakaungana semumadhorobha. Dr. Ranga vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unowanikwa munzvimbo dzose munyika, uye hurumende inofanirwawo kuona kuti mitemo yelockdown inotevedzerwa zvakakwana.
Chirwere cheCOVID-19 chava payatinoti third wave iya muZimbabwe, kwira zvakanyanya and zvinosiririsa nekuti ari kunyaramba achikwira like nastazvauti kune vanhu 86 reported dying from COVID. Saka ndinoona kuti pane matano anofana kutorwa kuti chirwere chisaramba chichipararira mucommunity nekuti chiri kuitika ndechekuti vatatu vakabata chirwere vochiparadzira kune vamwe vatatu vana choramba chichidaro ndosaka pachida kuti mamezures ekuti chirwere chisaramba chichipararira
matano angatorwa apa ndeapi tichiona zvatiri kuita izvi kuti chirwere ichi chava kufararira nekumaruwa kwanga kwakambonyarara nguva yese ichi
idambudziko ratopararira nyika yese sezvatinoziva kumaruwa vanhu vanogara vakati paradzanei saka zvinobatsira kuti chirwere chisakurumidza kufamba asi sekuona kwatinoita maruwa iye zvinezvi abatira chirwere saka zvazvinoreva ndezvekuti matano anofanira kutorwa anenge achifanira kubata nyika yese kusvika tava panguva yekuti chirwere hachicharambe chichipararira kune yatinoti flattening the curve because I'm sure zvipatara izvozvi izvi pamwe zvaakukurirwa zvaakuwandirwa kumaruwa nemumadhorobha saka I think hurumende inofanira kunge iri kutarisa in terms of kuti malockdown aya havange vachiita how can they be more effective and more kuti achieve goal yavo nochirwere chisaramba chichipararira uyezve nyaya yemavaccination nokuti mushonga the ultimate treatment or the ultimate prevention measure kuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda saka izvozvo tofanira kuti hurumende unofanira kuona kuti vaccination iri kufamba nekumaruwa everywhere in the country of course tofanira kutarisazve kuti ivo vari kubatira chirwere ava tiri kuita sei in terms of isolation quarantine nekumeka sure kuti magatherings haasi kuitwa whether makereke kana dziri ndufu manumbers aevanhu vari kuatenda mafunera anofanira kunge ari mashoma uyezve kuti vanhu vanenge vachifanira kutevedzera mamezures aya atagara tichitaura emafest mask nezvimwe zvakadaro
avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu renorth carolina Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti nyaya yokuwedzerwa kunonoka kuvhurwa kwezvikoro nemasvondo maviri inyaya yakanaka chose nekuti zvikoro zvacho hazvivhurike nekuda kwekuti zvikoro zvacho hazvina kugadzirira zvakakwana kudzivirira COVID-19. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti zvikoro zvisavhurwa nguva ino inyaya yekuti varayiridzi havana mari kuti vashandise kuti vadzokere kubasa. Zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa svondo rino nechipiri, asi nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19, hurumende yakaona zvakakodzera kuti izvi zvimbomira. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu inyaya yakatonaka nekuti zvikoro zvacho hazvivhuriki. Hazvivhuriki nekuda kwenyaya mbiri dzakanyanyokosha. Yekutanga ndechekuti zvikoro hazvisi sefi, hakuna kapasiti yekutesta vanhu vachipinda muzvikoro, hakuna kapasiti yekuadhiya to mastandard operating procedures, hakuna kapasiti yekuti vana vasatapurirane anenge ari mahotspots. Chechipiri ndechekuti hazvivhuriki nekuti varayiridzi havana mari yekushanda kuti vadzokere kubasa. Saka hongu 2 weeks dzokatonaka kuti dziextendwe, asi hadzitokwani kana zvinhu zvikange zvisina kuti zvisina kugadzirwa. Ende tichitiwo kuhurumende ngakutisangove 2 weeks dzekuwedzera chete, asi dzive 2 weeks dzekuti pabatwe dishi rekugadzirisa kuti zvinhu zvidii zvifambe. Asi tinoziya nenhoroondo yedu kuti dishi racho vanogona kusariita 2 weeks dzoona kupera pasina zvavairi.
Sangano renyu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nderimwe remasangano anga achikurudzira kuti dai zvikoro zvanonoka kuvhurwa. Saka tingati here muri kutambira danho iroro?
Isu hatina kumbobvira tafarira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nekuti chat tutuna ziyo tewa na watite. Asita mzikora tisugu itandere kutu uchuka miru wedu. Pondwa mba nchukurora. Mistake mwishi ete kore ne kore. Nye COVID-19 na ina kutanga mwezi uno. Takatanga na ayo muna kore. Raka pira muna 2020. Chinote ya kusawandu panguwa zino. Tengande ya tani zume gaziri wa za China. So kuti disarambe chita ungewano. Waruku funduka. Sulpitika. COVID ilipo sulpungo sikano ne munu wese. Kutanga chitu kuti urumende. Panguwa ino ingada ya kato gazira kuwaro. Kuti wanawanga rambe wachizita. Sei. Masika hindi kusikoro, sekuti zaingo zikamwa kutipaja songo ya kutisikora kusikoro. Sechipiri vise kuti desimu za tinga hindi kutika kana faita sekuti patinye venu kei kusikoro kwa jikwane sikuwa nisuri ere sekuti wanawa tizde zili safe. Chaita sei kuti wanawa usikoro za adie kumasada di operating procedures. Sechita atu tuli kuti kumi uru ya wala ilizi ya gara ya jimbo chemwa makore ne makore 2 weeks siya pera wala ilizi warampa wa jimbo tatuwa sekuti kira kusikoro ne kuti atinamati. Saka esisi kungo ti ati soto shoke kane kuti urumeniteri kuita ungerikuwa na uta zunusimo shamisira. Zinowe zini zangada ya zangara zuri muurongwa. Azipatari ni umu urongwa ukuti wana wangari kikura mba wachitiza. Nikuti damu zikere chakara kapu ze wachitinaru. Sinofono wangita ane waru wataka zira. Wekuti zume zira oze kutiza kwa wana zira mbe tiende rape.
Imi onse masangano anumirira wara irizi. Amuna wele zuri umbwa za muna gona kuita one urumende mungu wa izo ziza kao makudai mchishanda pa mwechete kutimu ganzi lisema tamu zigo iwa.
Isusu zataka toye itache kutanga che kutitaganyora kwaru. Lachilo garatisi utaura education in emergencies. Tika nyora, tika garaba, sema tisha unyezi. Tika toye itase kutu wanaramba wajitiza zukuru kana shaka farwa. Tika nyora ma suggestions kedu are concrete, are realistic. Anaita kutumana weka weka eshi shangata ya rafotita. Tika peka tika ilisa kuurumende. Urumende na nasi waka karira kwa riruru. Badara kutubata uruwa kutubata riru masheri kwao. Ndiyo kutushandi zana kwa tiri shita. Tafiti pamwezi mungu wano ureme wanimu wate kufunga. Sewano wanenge wapu wana zubita sota wante. Isaka tizikati kare pasi. Daya waka tizuka wa jiti pamwe makanga za kunyora daya mawezira. Isikare itaka wetira. Asikusa tizuka kwa tiri. Kule wakuta awasi tori prevent kutititelo. Sesi piri tika gara pasi kanyora rume kwaro. Red training ye kuzitisa wara eriti. Kuti munga kwa nize kuzitisa sei. Kana muri kuzimba zenye musiri kuzikoro. Ii toolkit ya taka gazira. Ii tika tombo trainer mamu matisha. Tika ipo urumende kuti igari. Shoo na yo pare shunda kuwezero wa muwezere. Sinche kuti matisha atizire kuti wanga atizise wana. Wase waru kumba weza online kana offline. Urumende za kare yaka ngubata kwa riru raina za yati ya ita. Isusu tisi atu one inshire kweza kutizisa ne kupopularize kwa matisha. Washomo watabata wakitizisa. Asa urumende tuwe ne mari ya nyika. Isu atita mari ya kawani. Tati yo janza tu mashoma shoma tu watatora kwa matisha. Arukuta ambura tutu nganeza. Kushingi watu kaita siku education. Sisi tatu. Sino kara tisi chema kwa urumende. Kutitati kumburuwa nisa msoro pa mwechete. Na urano zemi uro zikazi riskwe. Ida ita ita skoro zari zafurwa. Urumende haitiri muke ine yaka ngoti vata vata. Kushikira musi watu ya zingita taza kutokira kuchukuru. Sia tanga kutokira sakari jiti telugui pandu kira utukutuma newezi. Asiri iyo ine unyopewe. Kutida ita ita msoro pa mwechete. Ita umpa zizo yewa na vedua. Na vedua zarambu wa jirasikirwa. Kuti atina ime nyika kuzepedu kwezi papu ya. Tila ututumbe pa mwechete.
Mutungamiri we Atuz wa Obed Masaraure. Vari parunare na jonga kande miri we Studio 7. Nyanji mwinyaya ze ufumi zinoti miri jonga iri kuitika mu South Africa ichaviringa zvakanyanya ufumi we Zimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva ku South Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemu South Africa. Kudza naye Musengi anotipa nyaya iyi.
Mukuru we Confederation of Zimbabwe Industries Muzarese Kai Kavarika panoti mirijonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe sezvo maindustry achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mirijonga iri kuitika muSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekudhibheni zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kudepi nukunuwa ndiku kune mirijonga ya kanyanya. Zvino konzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka. Ma industry yedu anogona kuzoshoterwa. Nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira. zvingango konzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mhirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa, vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nhangemutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying, nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto. Shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa popoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mhirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadii mamiriro ezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastiri akatoparadzwa kare nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno, anorarama nokuodha zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga maraw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi, vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipanga Mazano, musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western, then it means pane pakutofanira kuitwa explore options yayo zvebude kuenda
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vadanai majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, kana kuti $2.23 billion. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora, kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, maprastiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikahetsura, Zimbabwe inohetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Meya vedhorobha reBindura vaBrian Campbell vari kukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba yavanoti iri kumakiriniki ekanzuru nedzimwe nzvimbo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kunyange kune mamwe madhorobha nhomba iri kuita shoma, vaCampbell vanoti nyaya yokushaya ruzivo iri kupa kuti vanhu vashoma vaende kunobayiwa mudhorobha ravo. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaCampbell.
Zvechokwadi chirwere chiriko vanhu tinofanira kuzvidzivirira kubudikidza nezvinokurudzirwa neUN kunyange neMinister of Health kuita inonzi social distancing, kufamba takapfeka maface mask, kuita zvesanitization nedzimwe dzese nzira dzinosanganisira kuva tichibva muuchapa kuti tidzivirire chirwere ichi. Munombindura tusu semunicipality pamaclinics edu mishonga yevaccine iripo, tinotenda ipapo kuti hurumende iri kushanda nesu zvakanaka iripo. Asi chinhu chinongotinetsa imomo community mukurarama, vanhu vachine kutenda kwezvinotaurwa kunyanya kubva kuzvitendero zvavo nezvinongobuda mumasocial media.
Ende zvipi zvimungapa muenzaniso here vakemu?
Zvimwe zvekuchisidzirana nezvipi zvinongotaurika taurika. Saka izvo ndo zvinodzosera vanhu vakawanda kumashure kuti vasabaye mavaccina.
Asika vamwe kune dzimwe nzvimbo vari kuchema chema kuti vari kuenda, asi vanhu vanenge vakawandisa nhomba dzacho dzinenge dzishoma. Zvakamira sei mudhorobha renyu iri rebindura? Dzirimo here nhomba?
Kuvapo mumaclinics edu atovepo zvokuti vanhu tokurudzira kuti vanhu vaende vanobayiwa kuti tidzivirire kuenderera mberi kwechirwere ichi. Isu vamwe takagara tatobayiwa kare kare, even second jab yacho takatopedza nazvo.
Totarisawo uwandu hwakapiwa iro dhorobha rebindura, mungaziva kuti makapiwa nhomba dzakawanda zvakadii?
Kuti ndingataure manumbers kuti ndingati takapiwa mathousands akati, ipapo ndinganyepe, handina manumbers. Uyezve izvozvo munogona kuzviwana kubva kuna provincial doctor kune statistics dzakadaro. Asi takapiwa dzakawanda mumaclinics edu isu secouncil yebindura municipality.
Ndekupi kungaendwe nevanhu kubindura kwamuri kuti kune makirinika ekanzuro aya vakembo?
Kukliniki yedu yekushuwaridzo kuchipadze kwese nhomba dziri iko ikoko, even kana kugomo kuhospital renyika toziva kuti dziri iko. Saka tinongokurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa, vanhu ngavabayiwe zvinhu zviite zvichinaka.
Meya vedhorobha rebindura vaBrian Campbell vange vari parunhare kubindura naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasateerera kutukwa kuri kuitwa hurumende yeZANU-PF pamusoro pekutadza kuita basa rayo, vachiti vanhu ava vanoshuvira nyika zvinhu zvakaipa. Vakafanobata chigaro chegurukota remuhofisi yemutungamiri weSouth Africa amai Kumbuzo Ntswatseni vazivisa kuti mauto nemapurisa apinzwa muguta rePhoenix mudunhu reKwaZulu-Natal mushure mokurwisana pakati pemarudzi akasiyana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Di pasti Joseph Napu mese vashamarari magadi tinotenda nebasa ramunobata, tichitenda nemubvunzo sometimes munombobvunza mwechivabvunza iwo weZANU-PF iwo MDC vese mubvunzo dzamunobvunza, so dzinondinakidza ende munobvunza savanhu varidzora zvezvavanoita pastudio apu. But ndine chido kumbotaura hangu panguva dzino dzanhasi, ndichido kubvunza kuti ko pane vamwe vamai vakataura apa vachitaura ngenyaya yemavhoti kuti vanhu ngavaungane vazoverengwa kuti vachamisa ndevapi, vachichi ndevapi. Vaungoonawo pfungwa yavo yakanaka, mai yanga yakanaka zvisingaiti. But handiti chinhu chese chinenge chichiitwa chinenge chine mutemo naaccording to the law inenge yakasainirwana pasi rino rese nemuAfrica imomo zvakasainirwana. Handiti but chinhu chikuru chandanga chido kutaura panyaya yemaende chinenge chekuti yes, ZANU-PF ine chisimba chekubiridzira zvese inazvo ende zviri pachena ZANU-PF inobira. But chinhu chandanga chido kutaura ndechekuti inini mavhoti aya ngavasaverengwa nevanhu vari muZimbabwe. ngavatsvagwe vamwe vanhu vanobva maybe outside our countries vauye vachiverenga ivo mavhoti zviri pajekerere, kwete kuti vaverengese vanhu vari muZimbabwe. Zvakangofanana ruzeki aimbofi yakazomboti zvana MGC yawina kushamarira muromo iwowo hanhema zvatenda nione zvarakanaka
mangwanani vashamariri vestudio 7 hana handina zvakawanda zvavandingataura pakukwazisana apapo nekuti ndiri kutoshushikana nevana vezimbabwe vari kuno kusouth africa vamwe vatinavo kunoku vari kuoneka pamavhidhiyo vachitojoina vanhu vemuno musouth africa vari kuita luti nekudistroya upfumi hwesouth africa zvinotishoresa zvinhu zvakadai so zvinotishoresa kudhara dhara kuma2001 uko tichatanga kuuya musouth africa yasitanga ita bhodha jambini tichiuya kunozvitsvakira vana vedu chouviri kwanga kusina zvinhu zvose asi izvezvi kwazara vamwe vanhu vakadzi vanotiza vamii vachipfutsa misha yavo vachitiza varume kuzimbabwe vachitika ichotiza nhamo vachipusiya vaputsa kuzimbabwe vachimanyira kuno south africa vachifunga kuti ikenani vachiya kuzotinyadzisa zvakadai hazvina hunhu zvinhu zvoitwa nevana vezimbabwe vana vose vakawanikwa vachipinda pazvinhu zvakaita sezvizvi zviri kuitika kuno south africa zvekupaza mashopu nekupisa mashopu vanowanikwa varimo tivaona mumavhidhiyo zvinotinyadzisa zvinhu zvakadai ndinoti kuhurumende yesouth africa mapemiti usatipa mapemiti ngatidzidze kudzokera kumba zvinonyadzisa zvinhu zvakadai zvinoitika kuno south africa mwana wezimbabwe ziva nhamo yako yawakafambira ziva nhamo yako yakakusimudza kumba pamunhanga uchisiya mhuri yako chieneka mhuri yako uchiya kuno south africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavhuna vedunhu reNew York vaAndrew Cuomo vari kutarisirwa kugara pasi vachibvunzurudzwa nevaferefeti vanobva kubazi raGweta Guru kana kuti Attorney General vedunhu reNew York. Izvi zvinoratidza kuti ongororo yakaitwa kwemwedzi mina yapfuura yave kusvika kumagumo. Vakuomo vari kupomerwa mhosva yekuita nekutaura zvisakafanira kuvanhukadzi vaishanda pasi pavo. Vakuomo vebato reDemocratic Party vari kuferefetwa neGweta Guru redunhu reNew York amai Leticia James vari vebato reDemocratic Party. Vakuomo avo vakamboramba mhosva dzavari kupomerwa vakambokumbira ruregerero vachiti vane urombo kana vakakonzera kuti vamwe vanhu vasanzwa zvakanaka. Muongororo yakaitwa mudunhu reNew York, ruzhinji rwevagari vedunhu iri vakati vakomo vasabve pachinzvimbo cheugavhuna asi vachitiwo varege kuzokwikwidza zvakare. Vakomo vari kuramba zvavari kupomerwa uye hazvisati zvazikanwa kuti vanoda kukwikwidza zvakare here. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 86 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kunonotsa kuvhura kwezvikoro chinhu chakanaka, asi pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhirishonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Tashika kumagumo ichurongwa chedu cha nasi. Iva inesuzu zakare maneru anasi apotichukupa zedzimwe nao. Ini, njini Tanono Kawande, njiri Washington DC, nichiti moswera zakanaka.